Tirikutarisira kusangana nomutungamiri wenyika zuva ranhasi mushure mekunge ZCTU yanyora gwaro kumutungamiri wenyika ichivaonesa kuoma kwaita zvinhu kuti vashandi vatambura zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Panofanira kuipa hurukuro pane bhizimusi nehurumende nevashandi. Zvikasaita saizvozvo vashandi vaakugadzirira kuratidzira. Saka takava nemiting negurukota rinomirira zvevashandi muhurumende amai Sekai Nzenza nemarimwe Zuro vakaonesa kuti purezidendi vari kuda kuti tisangane. Saka tichange tinavo tichikurukura pamusoro pekuoma kwaita zvinhu munyika, tichikurukura pamusoro peuori hwatinoona uri kuenderera, tichikurukurawo pamusoro pekudzvanyirirwa kwatinoona kuti kuri kuitika kune vanotungamirira mapoka akazvimirira macivil society nematrade union. Saka tiri kusangana nawo tichikurukura tichida kutsvaga nzira yatingawana nayo kuti tibude kutambudzika kwaita nyika.
Saka apa munenge muchisangana kumucheto wemusangano wekuparura chirongwa cheTNF?
Nhasi kune musangano wekuparura chirongwa cheTNF. Saka tisati tapinda muchirongwa ichocho ndokwatichatanga hurukuro nomutungamiri wenyika tiri mapoka anoti ZCTU, Law and Law, boka guru rinomirira vashandi munyika, nezftu neapex council rinomirira vashandi vemuhurumende. Tese tichitaura chinhu chimwe chete sekuti nyika haina kumira zvakanaka, mapolicies aripo haasi kutishandira zvakanaka, ari kushungurudza varombo achipfumisa vagara vakapfuma kare. Saka tichiti isu kune mutungamiri wenyika paroda kuti patsvakwe hurukuro inoitwa nokukurumidza, patsvakwe nzira yekugadzirisa upfumi hwenyika, vashandi vaende kumabasa vasingambunyikidzwi, vasingachemi nekutambudzika.
Muri kufara here imi neurongwa hweTNF uyu? Maona here gwaro racho iri?
Urongwa hweTNF hwakatanga kare, zvatova nemakore angasvika makumi mairi tichisusukidza kuti dai paitwa gwaro reTNF rinosunga hurumende, rinosunga vashandi, rinosungira vamabhizimusi kuti kana taita chitsidzo chitevzerwe, uye chiri chitsidzo chinotarisa vanhu vese, kwete sazvatinazvo nguva ino yekuti panongonzi Zimbabwe is open for business, yongotarisa cheto yemabhizimusi hurumende, yechikoshiwa kuti hurumende yemunhu wese navarombo. Saka kuuya kwebumbiro iri hapana chakaipa, takanga tichifamba naro tichigadzirisa. Asi chatisati tanzwisisa chatiri kunzwa namakuhwa ndechekuti bumbiro ratanga takawirirana kuti ndiro rinogona kungaraiswa zvimwe zvinhu zvisiri izvo zvatakawirirana. Saka hatisati taona iro rasainwa, tanga tichiri tsvaka chaizvo kubva nezuro kuministry, asi vari kuti naivo havana nokuti rakaendeswa kwapurezidendi kuti risainwe. Kana rasainwa richaparurwa mangwana. Saka mukuwirirana kwedu isu tati bumbiro ngariuye toriongorora, kana riine zvimwe zvinhu zvatina kuwirirana totarisa kuti hurukuro dzichatangira ipapo kugadzirisa zvinhu izvozvo zvatina kuwirirana. Zvimwe zvacho kana zvichityora bumbiro guru renyika reconstitution, zoreva kuti tinototanga nekuenda kumatare ezimhosva tichiita kuti zvose zviri kukanganisa zvisi kuenderana nebumbiro renyika zvibviswe. Asi kuvapo nebumbiro rekuti vanhu vakurukurirane, vashandi nevanoshandirwa nehurumende, hachisi chinhu chakaipa, hachisi takanga tichisisunda kuti chivepo.